Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 Chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri. Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira hakuchisina. Chikwata chema Warriors chinobudiswa mumakwikwi ekosafa cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa nyika kuti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere checovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiwedzera nguva yelockdown nemasvondo maviri, vaMnangagwa vakati vari kutarisira kubaya nhomba vanhu miriyoni imwe chete munguva yelockdown.
The plan is to immediately vaccinate this targeted 1 million people during this
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chinenge chiri chinhu chakanaka kuti hurumende ibaye vanhu vakawanda sekutaura kwavaMnangagwa, asi dzinoti zvinoreva kuti vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe 71,000 vanofanirwa kunge vachibayiwa pazuva rega rega pamasvondo maviri aya. VaMnangagwa vakatiwo chirongwa chekubaya nhomba ichi chiri kufamba zvakanaka munyika. VaMnangagwa vakazivisawo nyika kuti ongororo dziri kuitwa munyika dzinoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vari kubatwa nechirwere checovid-19 chemhando yedelta iyo yakatangira kuIndia.
The highly transmittable delta variant is now circulating in our communities. Latest genomic sequencing results received last week indicate that approximately 80% of the fresh cases in Zimbabwe are now due to the Delta variant that originated in India.
Virus ya Delta iyo inonyanyo pararira yave munyika muno. Ongororo yakaitwa yatakawana vhiki rapera inoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana echirwere checovid-19 iri kukonzerwa nedelta variant iyo yakatanga kuIndia.
Mutungamiriri wenyika akakurudzirawo kuti vanhu vateedzere zvese zvinokurudzirwa neWorld Health Organization kudzivirira kutapurirana kwecovid-19, kusanganisira kupfeka mamasiki, kuchenesa maoko pamwe nekusaungana. VaMnangagwa vakatiwo vanhu vanofanirwa kuva vashoma pamabasa. Vakatiwo mapurisa achange achiona kuti mitemo yelockdown yaremekedzwa, kusanganisira kusafamba kuveruzhinji pakati pemaguta. Vakatiwo vose vanotyora mitemo yelockdown vacharangwa zvakaomarara. Asi munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vaMnangagwa vana kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvekuti hurumende ichabatsira sei vanotambura panguva ino vanhu vasiri kukwanisa kushanda zvakakwana.
Uye zvitatitarisa kuti purezidendi vataure zvimwe zvinhu zvakakosha kwatiri zvakafanana nokuti izvo vanokushina sei vanhu mulockdown imomomo. Vanhu vedu matraders, vanhu vedu varombo, malockdown ari kuwedzera urombo nenzara muvanhu. Tinoziva kuti pane $9 billion yanga ichitaurwa kunzi yakasara kunze isina kushandiswa, kungaishandise zvetione ichishanda kuvanhu.
VaMadzorera vatiwo zvanga zvakakosha kuti mutungamiriri wenyika audze nyika kuti nhomba dziri kubayiwa munyika dziri kushanda zvakanaka here zvichitevera kufa kweavo vanenge vabayiwa nhomba dzese.
Purezidendi vanoti izvo programu yedu yevaccination ndo yakabudirira muAfrica mese kudarika dzimwe. Asi handizivi kuti vari kumezha nei. Nokuti kungomezha nemanhamba evanhu vavaccinatwa hazvina kukwana.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevasere vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana maviri nemakumi manomwe nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi manomwe nezvitatu nemazana maviri nemakumi manomwe nemumwe chete, kana kuti 73,271, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nevashanu 2,845 nezuro wakare. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu 955,656. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu negumi nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi masere nevatatu, kana kuti 619,883. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira akuchisina. Nyaira akashaya nezuro muHarare mushure mokurwara nedenda recovid-19. Anga ave nemakore makumi mana nematanhatu. Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group ndokuzoenda kuziyana ndokuzoshandira Daily News parakavamwa muna 1999. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenhau dzezvematongerwo enyika, uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon, uko aiita zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro. Akazouya kuWashington DC kunoshandira Studio 7 muna 2009 semutori wenhau. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokuzosiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Mumwe akashanda naNyaira kuDaily News, Dr. Page Seruhanya, vanoti gwandarasiwa naNyaira richanetsa kuvhara sezvo ange ari munhu aishanda neushingi panguva iyo zvinhu zvakange zvakaoma munyika. Dr. Ruhanya vanoti Nyaira munhu aida kubudisa nhau dzechokwadi, uye vakadzidza zvakawanda kubva kuna Nyaira. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Ruhanya pamusoro pekushanda kwaNyaira.
Ndakashanda naSandra kuDaily News kwenguva yakareba. Anga ari senior reporter pandakasvika, ndiri reporter. Akapromotwa akaitwa political editor weDaily News, ini ipapo ndanga ndiri chief reporter. So mastories atainyora ekupolitics taisa kuna Sandra.
Mungati muchavarangarira semunhu anga akaita sei?
Anga ari munhu aiziva basa rake, ende anga ari munhu anga ari pachokwadi, anga ari professional, plus anga ari munhu aivaka, aibatsira majournalists anengazipinda munewsroom vari vechidiki vachibva mumayunivhesiti vachibva mumakoleji achivabatsira kuti nhau dzinopepetwa sei nokuvapa confidence. Plus yanga isiri nyoreka kuti munhu angari wechikadzi futi ka kuti aitwe political editor of a newspaper angari guru paper iro. I think by then the Daily News was the leading newspaper in the country, not the Daily News ranazi iro chairi chairo vanasandira vaiti vakanyora mastori munguva yende angari nguva yehonde yeminda ndo MTC payanga ichangotanga. Bepa racho ndiraitonzi Mwana Rusapemo. Ukaonekwa wakaribata bepa iro ranyorwa story inenge iri papage 1 yanyorwa nasandira Nyaira waitonzi chabepa iriro ritsenge because hapana changa chingabudiswa nasandira. Ainyora zvinounyanzvi zvokuti taishanda neumwe hanzi Colin Chiwanza naMututisi Matutu nenini taitokwikwidzana. Sandira ototi kana kuma 9 ototi munengina pedzi naColin Chiwanza naMututu Stepa ndatopedza chitsvaga mastori omukati kunana page 2, 3, 4 kuti yangu kana page 1 yavapo zvinoreva kuti bepa rapera. Saka tati tichisvika tisamutambe chamonitor Sandra yabva atokuudza kuti hava ndingina fonera Ruhanya fonera munin'ina wako Matutu Mututuzi kana kuti Brian Mangwena anga ari kwaMutare kuti bepa ratopera page 1 yavapo. So anga ari leader noti wokutamba achinyora ende achiziva kupepera kwenyawe.
Zvii zvimwe zvamungati acharangarirwa nazvo
pamusoro pezvo anga ari munhu aivaka vamuwanhu batsira vanhu vepa kumakoleji vana vechidiki vauya kuzonyora. So Sandra was a leader in the newsroom anga ari mutungamiri panyaya dzokunyorwa kwenhau ende yanyora nhau yokuti nguva yanyora vana Sandra Daily News chairo chairo bepa reDaily News ranga risvingasviki 10 dzemangwanani riri mustreet muHarare ende ndoparaiprinda mapepa ari more than 100,000 a day between 100,000 and 150,000 newspapers a day richitengwana naSandra kana vatonyora story yakanzi by Sandra Nyaira pa page 1 bepa ranga risvingasviki 10 a.m. Rim Road Daily News kana mazvinde aitotaura kuti kunhasi kana Sandra asina kunyora kuti kuvanzvadzi vari kupi kana Sandra anyora story tinowana masales bepa rinotengwa dzirika yanga iri shasha zvokuti zvatirwadza stereji zvaitika zvizvizvi.
Avo vange vari Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura naMarvelous Musanga Nyahuye vari muHarare. Mumwewo mutori wenhau ane mukurumbira uye ari mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaNyaira sezvo akange ari mumwe wemadzimai echidiki akakwanisa kuona chinzvimbo chepamusorosoro kuDaily News zvakazoita kuti ashungurudzwe nehurumende asi akaramba akashinga mubasa rake rekubudisa nyaya dzainge dzakavanzwa kuitira kuti veruzhinji vazive zvikange zvichiitika. VaMasuku vanoti vatapi venhau vemazuva ano vane zvakawanda zvavanofanirwa kudzidza pamusoro pamashandiro aiitwa naNyaira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti urongwa hwekuradzikwa kwaNyaira huchafamba sei. Marvelous Musanga Nyahuye aita hurukuro navaMasuku pamusoro pekushaya kwaNyaira.
Ndava mushandira Zimbabwe Broadcasting Corporation tikazoshandira Radio Voice of the People andina mboshanda naSandra musangano rumwe chete titakangosangana kwakawanda tikave nekuwadzana sevatatu venhau muno muZimbabwe uyezve nekunze kwenyika. Ndakambova nenguva yandakasangana naye tsviku United Kingdom tawana mubayiro tikamboona nguva yekukurukura izvi tiri muno ndaikwanisa kuteera zvaise zvaiita zvinyorwa zvaiita ari kuDaily News pamwe netsekwende dzaipinda mumashure mekunyora nhaurwa dzakasimbarara dzaizopedzisa dzazonza vakuru vakuru. Saka aive mutapi wenhau aive watingati aive nezvivindi zvatinokurudzirana kuti ngatinyorei chokwadi ngatitaurei chokwadi sevatapi wenhau uyezve nekubvunzurudza nokutsvagurudza angari investigative journalist ainyora nyaya dziya dzamushure nokutsvagurudza nokubvunzurudza uyezve akakwanisa kuwana chinzvimbo chiri pamusoro kusangano raaishandira reDaily News. Paangari kustudio 7 aigara akandifonera kana kuine zvizhinji zvakanangana nevatatu venhau achindibvunzawo ndichibuda pastudio 7 nezvaiitika muno muZimbabwe kunyanya zvaiitika kuRadio Voice of the People uyezve nezvimwe zvakanangana nevatapi venhau zvaingoitika muno muZimbabwe munhu aigara akandifonera sezvamaita muri kuWashington ikoko.
Mungatini acharangarirwa sei muZimbabwe uyezve pasi rose?
Ndakadaro dzakafanira kunge dzichipakurirwo kunyanya vaya vari kudzidza vari kumakopeji kuti vaziye kuti pane vakambofamba munzira yavarida kufamba nayo pamberi pavo vachiziwo nezvemibayiro yakawana iyi pamwezve nezvaakanga aita haungowana mubayiro chete pasina chikuru chaunenge waita saka zvizhinji zvingadzidzwe neavo vachiri kumakoreji nevavo vachiri kusimukira kunyanya vatapi wenhau vechidzimai nokuti angasvika pachidanho chiri pamusoro chokuita political editor kare kare kwakadaro asi nanhasi uno tinoona kuti mumanewsroom medu hatina vanhukadzi vakawanda vanotungamira manewsroom asi kuzoti vedaily news vamupe chinzvimbo chakadaro vakaona kuti ane ushingi uyezve anoita basa rake nemazvo saka zvizhinji zvingadzidzwe nevatapi wenhau kunyanya vechidiki vatinokurudzira kuti vasatye kunge vachinyorawo nezvematongerwo enyika vasatye kunge vachinyora nezvekutsvagurudza nezvekubvunzurudza nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzisinganzwisisiki vasiyane nenyaya dzemanyepo dzatinoti fake news pamwe nedzimwe nyaya dzinongonyorwa pasina kubvunzurudza nokuongorora kuti nyaya iyi yakabva nekupi chienda kupi kuitira kuti ibudiri chokwadi kwete nhema
avo vange vari mutapi wenhau ane mukurumbira vajohn masuku vachitaura namarvelous musanganya uye vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Hurumende nezuro yakazivisa kuti zvikoro zvicharamba zvakavharwa kwemasvondo maviri ari kuuya zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa masvondo maviri apfuura asi hurumende yakanonotsa kuvhurwa uku pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vatungamiriri vestudio CV, ini ndinonzi Moses Garawadya, ndiri muno muRustenburg. Asi chandoda kutaura hangu nyaya yepamusoro pavazuma, nyaya yepamusoro pavazuma. South Africa zvairi kuita vazuma hazvina kumbonaka, nokuti tikada kuzvitarisa kubva South Africa ichitanga kutongwa, hakuna president asingabi, hakuna president asingabenefit. Mapresident ose kubva kuna Pete Botha touya kuna de Klerk touya futi kuna Mandela wacho vanoti ndiye akasunungura South Africa from freedom. Vose ivava vanhu ivava vane mari dzimwe dzavanototora dzavaitotora mari idzodzodzo dzisingatoviringwi sezvaita vazuma.
Vashamara vestudio 7 nevateereri vestudio 7, mese makadii zvenyu? Ari kutaura ndichigona kubva kugokwe pachitengetapo. Chigona nenyaya mberi dzatoda kutaura pamusoro pevatungamiri vedu vatosarudza kubva kumanharaunda kwatinobva. MP ari mugokwe North, makansela ari mugokwe North vakahwina nevakajiwa, basa ravo nderei. Ngavaregwe vaizokambena vachitya zvokuitai zvakati kana tahulaya zvokuita zvakati. Iko zvino ndoparuda kuona unyanzvi hwavo makansela nemaMP vachimiramira panyaya yekutanga chaya yekotoni kuti kotoni yazotengwa sei yaenda kupi. Hazvibatsiri kuti kotoni yazonzi yatengwa apo, yatengwa ne20 cents. Varume munopaonawo sei kuti kotoni ini yatengwa ne20 cents? Imari inotengei? Zvinganake kana kuti yatengwawo nemari yekuti bhironoa unotenga ng'ombe. Nyaya yangu yepiri inyaya yemugwagwa wegokwe Chitekete. Ndofunga mugwagwa iwo wakafa zvinonyangadza, wakafa zvinosiririsa. Hanisati ndambonzwa maMP kana makansela achitaura nezvemugwagwa iwoyo, kunyange vacho vakadyiwa, kunyange vacho vakahwina.
Mangwanani, mangwanani akanaka pastudio 7 apo. Mangwanani kuna ana mukoma wande navose vanosevenza navo kustudio 7 uko. Ndaida zvangu pakutaura pamusoro pezviri kuitika ndiri muno muSouth Africa muJohannesburg. Ndoma ndiri kuraramira ndiri ndichiitwa iye kukoma Love Mama edise. Ndiri kuti sezviri kuitika muno muti each and every time muno muri kurwiwa, vanhu tichingorohwa, vanhu vechilutirwe zvinhu mabhizinesi, mabusinessmen awa azhinji vane shuwo yekuti dai kuti kuZimbabwe kwaizadziswa sekutaura kwaMunangagwa kwekuti kuya kuZimbabwe is open for business. Havaoni here vaMunangarwa kuti uyu mukana mukuru kwavari wekuti dai vairerutse mitemo yavo kana kuti dai vaigadzirise ma reform policies awo. Mukana mukuru ari kutorasa, this is the biggest opportunity yavaMunangarwa kana kuti nyika yeZimbabwe, yekuti mabusinessmen vari kulotirwe zvinhu zvavo muno muSouth Africa vauye kumusha, nekuti kumusha kwedu kuZimbabwe tinoziva kuti kunyange ungafamba netsapo yako yemari mustreet hapana anokutorera.
Inani ndokukurudzira vanhu kuti ngavatore vaccine, vasatevedzera zvemasocial media zvokutaurwa zvenhema. Kutaura kudai inini nhasi yaku chaiko ndadotora first dose rangu, handina kana peni handinayo. Pandaburukira kombi ndafamba about 7 kilometers, no pain no what, ndatora ningi Sinovac. Saka ndokurudzira kuti vanhu ngavaende nouwandu hwavo vandotora vaccine, ndo the only key yokuti tidzokere pa normal. Inini ndatora vaccine tiri kuno kuBotswana, saka ndotokurudzira kuti even saka zveZimbabwe zvirimo muBotswana kaendai mundonyoresa kubayiwa, nekuti kumirira kuti kwanzi pane nguva yekuti kwai mafoni amuchazodamwa, enda ndozozwa wasvika.
Makadini henyu paStudio 7 apo, tine chichemo changu shuwa, toda kuti mutibvunzirevo kuno kwedu kuzaka noti wadhuwani. Masabhuku vari kushedzera kuti munhu wese mutero musi wa 19 July ndio deadline, asi mutero uyu unobhadharwa in US dollar. Hatizivi kuti ma US dollar tomawanepi, nokuti chero vari pamabasa izvozvisu tinototambirawo dzimwe mari dzinobva kuhurumende achingouya ari muzim dollar. Ivo votiti takataurirwa navashe vachipinda kuti mutero unobhadharwa muma US dollar, tomawanepi ma US dollar? Kana ukakonewa kubhadhara woenda kudare kwavashe. Hatizivi kuti ndidhiei wezaka here wakapa mutemo uyu kana kuti ndiyo hurumende yacho. Saka taikumbiravo kuti zvokwadi, kana hurumende yodavo kuti tibvise mutero wokugara munyika ino tichibhadhara namayusa, vayotipavo mayusa ichititambirisa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe yakabudiswa mumakwikwi ECOSAFA zvichitevera kukundwa kwayakaitwa neSenegal nezuro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors ave munzira yekudzoka kumba mushure mekurohwa 2-1 neSenegal mumutambo uyo zvibodzwa dai zvanaya zvichikandwa neSenegal yacho. Kokundwa uku kwativera kudamburwa zvekare kwakaitwa Zimbabwe neNamibia 2-0 nesondo. Zimbabwe yabuda ine mapoint maviri chete kubva mumitambo mina mushure mekuita mangange mumitambo miviri nekukundwa mumitambo miviri. Chikwata ichi ndicho cheZimbabwe chatadza zvakanyanya kukwikwidza kubvira makundano ekosafa cup aya avambwa muna 1997. Murairidzi wechikwata ichi Zdravik Logarusik ari kunenedzera kuti vatambi vake vatadza kutamba zvakanaka nekugarisa vasingatambe nhabvu nemhaka yeCOVID-19. Asi mhuri yenhabvu muZimbabwe haisi kufara nemachandiro aLogarusik wacho, ichiti akundikana uyezve anofarira kudzingwa. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association Varoni Sibanda vanoti logarusiki hapanire kutsvaga pekuhanda nekuti atadza.
Kocha tina, kocha ngae, kwa kocha jae, anuzia anuridia game, anuona di game, anuona kuti chichi na kuitwa. Yoni kungomira kete mutasi na kuti amana, dozi rimo, bali kocha ngae bai.
Mumitambo gumi ne miviri, yangari pabasa, logarusiki, akunda mumitambo mumwe cheche, uyo akarova Botswana 1-0. Mumwe mcheveri wa mchambu wenabu, wa Eugene Kuhuni, vanoti, na izaita, zipa ya gadziri na zinu, ne chimbi.
Wape mapeza chimbu wona, zipa chelo zaeza ino ita, wape mapeza chimbu wona.
Maorias, adzikira zikuru, kubira musi uyo Joy Antipas, akachichwa basa ne zipa, kuchipinda loga rusi. Daga Mirra, Studio 7, Muharare, Dini, Michael Kariatsi.
Muchikamu chino, chino charisa, shirikuitika mu America. Chirwere cheCOVID-19 chinonzi chave kupararira zvakare mune mamwe matunhu muAmerica. Bazi rinoona nezveutano reCenter for Disease Control and Prevention rinoti nando yeCOVID-19 inonzi Delta iri kupararira zvine mutsindo muAmerica, richiti muvanhu vari kubatwa nechirwere ichi muAmerica zvikamu 50 kubva muzana vari kubatwa nenhando yeDelta. Center for Disease Control and Prevention inotiwo vanhu zvikamu 50 nezvipfumbamwe kubva muzana 99% vari kufa neCOVID-19 muAmerica vanhu vasina kugara vambobaiwa nhomba yechirwere ichi. Nando yeDelta inonzi yakatangira muIndia, zvino yave kunetsa munyika zhinji pasi pose. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatudze mamiriro akaita zvinhu maererano nenhando yeDelta muAmerica.
Chirwere kana kuti mhando kana kuti chipandi cheDelta variant cheCOVID-19 chiri kuramba chichiwanda muAmerica yese, nekuda kwekuti kuchine vanhu vakawanda zvikuru kwazvo vasati vambobaiwa nhomba kana imwe chete. Saka vanhu ivavo vari kuramba vachiparadzira utachionahwo kwese kwavanogara nemunzvimbo dzavanenge vachifamba.
Delta iri kunetsa muAmerica yose here kana kune mamwe matunhu chete?
Chipandi cheDelta variant chatekeshera mumatunhu ese eAmerica, tingati 50 states plus District of Columbia.
Vakatobaiwa nhomba kare, pane chavanofanira kutya here paDelta?
Pari zvino nhomba dzese kana kuti yatingati mishonga yenhomba dzese iri kushandiswa muno muAmerica yese zvayo inoti Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson iri mitatu inoshandiswa muno muAmerica. Mishonga yese iyi pari zvino iri kutiratidza kuti inoshanda zvikuru kwazvo kudzivirira kubatwa kweutachiona, uye vanenge vabatwa neutachiona uhwu kunyange zvavo vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri, kana vakabayiwa Moderna kana Pfizer, kana wakabaya imwe chete Johnson and Johnson, kana wakabaiwa ukabatwa neDelta variant, vashoma vanozorwara zvekuda kuenda panhovo kana kuendeswa kuchipatara. Vazhinji wavo vanobatwa zvavo nayo, asi voramba vachingozvifambira vachiramba vachiita mabasa avo sekugara kwavanga vachiita. Zvinotiratidza pachena kuti nhomba idzi dzakasimba uye dziri kubatsira zvikuru kwazvo.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti lockdown iripo ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri. Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose, Sandra Nyaira, hakuchisina. Chikwata cheMaorias chinobudiswa mumakwikwi ekosafa cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.